Bajifata wagona, bamwe vano bika chikokia. Bajifata wagona, bamwe vano rita ngoma. Bajifata wagona, yeah, msiano. Bajifata wagona,
ai kuri kwedu machembera,
tai kururu tamu.
Ai kuri kwedu machembera,
tai kururu tamu.
Haruru, hezo ndeshe du.
Bona zvakaita majagwa vamwe vakutomwira kwakapakwa ima mukati makamangwa imosha ere kupinda mukoti uchirangwa kanganwa namo kando chinangwa nditori dambudzo sava munangagwa mabebi ndatenga namakwa kufara unge sewit novandipa akwa kufara nesu todawo kunge nyika yaatakwa hatimuke eli asitona matao sava musakwa tenge tiri mumaoko amwari takatobatwa chairo tikashaya mafona nopinda pa WhatsApp kwedu kuchachatwa
taipururu tamu
dai kuri kwedu machembere
taipururu tamu
haruru hezvo ndezvedu
tongo pururu tamu pururu
nhasi ndezvedu
tongo pururu tamu pururu
tongana sehama neshamwari tokunda minyama tiri vamwari wangu mukurarama muzere nemawari asi ndakudhama zvisingaitise mari ndichikruza ndinanyari namo yandidzidzisa zvakawanda mulai vaida kundiputsa kunge hari life yangu iri google let me take you for a drive yeah. Usandiudze kuti ndadhakwa
ndadhakwa
isu tese tikumadoro musandiudze kuti
ndadhakwa ndadhakwa
isu tese tichimwaduro sandiudze zvenyu please thanks
sandiudze
sandiudze sandiudze.